utaurirwe mapurisa ebotswana police service vadipe kumutube vaudza studio 7 parona rekuti chiitiko ichi chaitika nhasi mangwanani mushure mekunge kwava nekudzorerana kwezvombo pakati pemapurisa nevarume vashanu vanga vaine zvombo.
I can confirm an incident in which three suspected armed robbers.
Ichokwadi kuti kwave nekudzorerana kwezvombo pakati pemapurisa nevanofungidzirwa kuti makororo anofamba akapakatira muchitiko chaitika nhasi mangwana nemusha weblock 6. Varume ava vane makore ari pakati pemakumi matatu nemakumi mana vawanikidzwa nemapurisa vari pamba apa kuti yavanga vachishandisa kurwisana nemapurisa.
Vamutube avo vanoti mazita evafi achakachengetedzwa vatochiitiko ichichaitika paine imwe imba mumusha weblock 6 muguta reKhaburoni apo varume vashanu ava vanonzi vanga vari kuda kuba.
Mutatu wavo vose vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zvezimbabwe. Zvichakadaro tiri kukumbirisa kuti ruzhinji rwubatsire mapurisa mukutsvaga varume vaviri vatiza. Ndizvo zvandingataura pari zvino sezvo kuperefetwa kwenyaya iyi kuchiri kungotanga.
Vamutume vati mapurisa anobvumidzwa kushandisa chisimba kana kuura kana upenyu hwavo hwava munjodzi sezvaitika nhasi asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari gweta rakazvimirira vamuna chenjovhu vati basa remapurisa kusunga vanhu kwete kuuraya nekuti mutongo wekuba haisiwe rufu.
Hakufaniri kuitwa maextrajudicial killing. Kamuri mufanira kumirira kuti paitwe due trial nezvimwe zvakadaro. Kana paita offense hapane nzira yekubata vanhu vaoffender. Vanofanira kubatwa voenda kutrial powanikwa evidence pobuda kuti vabatwa ende vanofanira kupuwa mutongo uwu because pamwe mimwe mitongo haisiri yekuuraya.
Vati havavoni pachaita kukakavadzana pakati peZimbabwe neBotswana nekuti hapana chapombo unoratidza kuti mapurisa ana kuita basa ravo nemazvo.
Don't know if there was any diplomatic aspect about it because ndinofunga kuti normal and natural people vakangozvifambira for their own reasons. I don't think vakafambira zverobert so kakuri kuti vava vari maresident vamwari lofu vanenge varimo muno vachiita go about their business but kavarongawo zviri unlawful there is always that risk and possibility yekuti unosangana nevanhu vari high handed pamutemo kana kuti vanenge vawana information vaifanira kuishandisa because sometimes you cannot use an ex against a gun toting criminal.
Mutevedzeri wemumiriri weZimbabwe muBotswana mai Margaret Ruparanganda vati muzinda weZimbabwe munyika iyi hausati waudzwa nezvechiitiko ichi. Amai Ruparanganda vati muzinda weZimbabwe uchatevedzera matanho anotorwa mukutsvaga minduro mushure mechiitiko chinoda kuti nyika ipindire.
Tinongoshandisa the normal diplomatic channel tinoshandisa madiplomatic channel or let you know if you need any information.
Mapurisa emuBotswana ari kukumbira veruzhinji kuti vavape ruzorwe kune vanhu vaviri vakwanisa kutiza nhasi mukurwisana kwaitwa mapurisa nembavha idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Singirai Madondo.